Nyaya parere kanye mzura. Nyanga yari mudare mzora na asku sen. Yapu mzura mbeleko na mzwa tene. Siku mzure chekut mtonga anga asipo. Kweta wa mwe 34 hour. Wari kutongwa ne criminal nuisance. Nyawe yaka pinda mse mande. Ndipo paka dismiss kwa application for discharge. Wakanze wape uchapu wawo. Ndo wachapa musuja simudzura nyaya muswa 9 November.
Vari kupa uchapupu vachiroverera vaparere nevamwe vavo ndivanani chaizvo vaboy
pane nyaya yavaparere pakavakazaviri vakapa uchapupu vatoma mapurisa ekulaw and order section vakasunga vaparere saka
vakapinda mudare vaviri vakapa uchapupu kune hwana asati apa uchapupu ati kutarisira kuti achapinda pa next remand date inova muswa 10 November.
Ko ndevapo vaipa uchapupu kune vamwe vavava makumi matatu nevanhu
vakavafakazi vestate vakapedza kutestify vanova zvakare vapurisa vaviri vekuloyo in order session vakatestify saka vapedza state yakavhara kesi yayo tikaapply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanashamba vaine uwandu hwavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogonanga vakavhara nzira nevachivhiringidza famba kwevanhu inova iyo mafakes avari kuchajwa nawo concerning offense yecriminal nuisance.
Mungatudza kuti zvii zvakutarisirwa kuitwa pakutongwa kwenyaya iyi tichienda mberi?
Saka ikava kupinda mudefense case apo vese vasunga vachapa uchapupu wekuzvidzivirira kumhosva yavakatarisana nayo.